In a world where grey clouds cry, heavy hearts drift lost in the sky. Days feel long and smiles are few, but tiny sparks can break right through. Moments come like gentle rain, washing bits of weight and pain. Though the path may twist and bend, but hope can linger around the bend.
Studio.
Tutenda zvamadipa, zvese zvamakatudza tokipa. Chirudzi chirwadza zvitozvita, ndinoira kunge mwedzi wazvita. Tarutambura, tichinyura makaikupa. Saka ngainai mvura, mvura. Chero mukadzi ndoda mvura, muro mukuoma tipe mvura. Mwari naisai mvura. Pura kainai, jese zvakati manipayo, Jerusalem andiri payo. Anzu penyu hauzi fe, bai mwari vari fe. Tato kaya uri weka, mwari vane weka. Kana uri pika, hauzuzi. Jesta kana muna mwari amuluzi. Saka nama taimu sepele mduzi. Mwari yae jenge pawa, emba nje upenyu uri sawa. Shamanje manje. Raga tangani mwanamli, nina lili kupaniri mwanamli. Ala mama na baba mbiki, tanga wazama kute ngubila ziplas. Aro wala chayadiri mwanamli, nina lili kupaniri mwanamli. Tutenda zama lipa, zese zama katu za tokipa. Chiruzi chirwaze zuto zita, jinduira kunge mwezi wa zita. Tarutambura, tichinyura, makaikupa. Saka ngainai mvura, mvura. Chero mukadzi ndoda mvura, muro mukuoma tipe mvura. Mwari naisai mvura, ngainai mvura. Simba mukaka, ridosidira. Givai mboko, ndovafinyura. Inzwai ngoma, bima ishitidira. Salo ya maneru vasina kusimira. Jesu ndimi mvura isingapwi. Ndimi mega izwi kune vasinganzwi. Emaka vatoreravo vasingapi. Tisandivi kune vese vasinganzwi. Mvura nganai, mvura nganai. Totenda zvamatipa, zvese zvamakatudza tokipa. Chirudzi chirwadza zvitozvita, ndinoira kunge mwedzi wazvita. Tarutambura, tichinyura makaikupa. Saka ngainai mvura, mvura. Chero mukadzi ndoda mvura, muro mukuoma tipe mvura. Mwari naisai mvura, ngainai mvura. Mvura, muro mukuoma tipe mvura. Mwari naisai mvura, ngainai mvura.